hurumende yeAmerica kuburikidza nechirongwa chemutungamiri wenyika iyi chekurwisana neHIV and AIDS chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yapa Zimbabwe mari inoita mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ichashandiswa mukurwisana nekutapurirwa kweutachiwana hunokonzera chirwere cheshura matongo kubva kumadzimai kuenda kuvana munguva yekusununguka. Vachitaura pakusvitswa kwemari iyi iyo ichashandiswa kwemakore mashanu, mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Bruce Wharton vati hurumende yavo yakazvipira kubatsirana neZimbabwe mukurwisana nedambudziko reHIV and AIDS.
It is a tremendous honor for me to be here today with all of you to launch a new $60 million 5-year phase of the highly successful US Zimbabwe partnership to eliminate mother to child HIV transmission in Zimbabwe. Look, this new phase of our ongoing prevention of mother to child transmission, PMTCT HIV project, is going to reach approximately 350,000 HIV positive pregnant women per year through continued support to about 90 or 95% of the PMTCT sites in this country.
Ambassador Wharton vati upenyu hweveruzhinji hwakakosha zvikuru, nokudaro vati zvakakosha kuti hurumende dzepasi rose dzichengetedze utano hwevanhu.
Our budget, the US budget to support Zimbabwe's fight against HIV/AIDS, has doubled since 2008. In 2013 alone, we will be investing over $95 million in this important health initiative. With this funding, the US government supports care and support, treatment, prevention, and Government of Zimbabwe health system strengthening. Since 2004, the US has supported Zimbabwe with PMTCT services, HIV testing and counseling, ARV care and treatment, and training of health workers. This, of course, is all in the best interest not just of Zimbabwe, but of the United States and the rest of the world. A healthy Zimbabwe is a strong and prosperous Zimbabwe, and that is our policy goal. So in closing, let me again note how critically important this work is. No country in the world can grow and develop without a commitment to improving the health of its citizens.
Gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vatiwo vafara zvikuru sehurumende neruyamuro rwavapiwa nehurumende yeAmerica.
Zvinotifadza kuti hurumende yeAmerica yaona zvakakodzera kuti batane nesu itipe mari inosvika $60 million ichashandiswa over 5 years kuti rwisane nechirwere cheHIV muvana vadiki. Essentially, tiroda kuti izvo mwana wese anozvarwa azvarwa asina chirwere cheHIV.
Vamadzorera vati zvaitwa neAmerica izvi zvichaita kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu nguva isati yakwana.
But tichasvika gore ra2015 hatidi mwana anozvarwa neHIV. Izvi zvinoreva kuti madzimai ese toda kuti atestiwe vari positive vapiwe mushonga tidzivirire. Nemamwe maprograms atitange tichiita, mari iyo ichashanda zvakawanda. Zvinobatanidza kuunganidza macommunities nemafamilies kuti nzwisise kuti HIV inofamba sei kubva muvabereki ichienda kuvana. Todzivirira, totanga kucreata generation isina HIV. Saka zuva ranhasi zuva rakanaka kwatiri, zuva resupport nesolidarity kubva kuhurumende yeAmerica kuenda kuhurumende yeZimbabwe.
Mari yapiwa Zimbabwe neAmerica pasi pechirongwa chiri kudaidzwa kuti Families and Communities for the Elimination of Pediatric HIV in Zimbabwe inonzi ichashandiswa mukuedza kuri kuitwa nehurumende kuderedza kutapuriranwa kweutachiwana kubva mumadzimai kuenda kuvana kubva pazvikamu gumi nezvina kusvika kuzvikamu zviri pasi pezvishanu kubva muzana panosvika gore ra2015 pamwe nekuwaniswa kwemapiritsi anonwiwa nevanhu vanorarama neutachiwana kumadzimai akazvitakura. Zvichakadai, sangano reUNICEF nhasi rapa bazi rezveutano mibhedha yevana vadiki zana ichashandiswa muzvipatara mukuedza kurwisana nekufa kunoita vana panguva yekuzvarwa. Bazi iri ratambidzwawo motokari makumi matatu neina kubva muhomwe yeHealth Transition Fund dzichashandiswa mukusimbaradzwa kwenyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.